Neraka na Kamurie Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishiteke nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, Yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu zvita 31 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekupedzisira mugore rino ra2021. Anemi muchirongwa nhasi ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inozivisa mazita evanhu vakakunda musarudzo dzematunhu gumi, asi ichiti vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitibro. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro angakaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nhasi tichanzwawo zvakasangana nevezvematongerwo enyika mugore ra2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF yazivisa nhasi zvakabuda musarudzo dzekutsvaga vatungamiri vematunhu, asi ikati vakakunda musarudzo idzi havafaniri kupemberera kukunda kwavo kudzamara vatambirwa nedare repolitibro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pane zvaziviswa nhasi nemurongi wemusangano muZANU-PF vaMike Bima, vaimbovesa chigaro wevakarwa hondo yerusununguko vaJavlan Tsivanda ndivo vakakunda kuvesa chigaro weBulawayo. VaGoodwill Masimirembwa, avo vaivesa chigaro weHarare, vadzoka pachinzvimbo chavo zvinovawo zvaitwa navakazembe kazembe avo vange varisa chigaro weMashonaland Central. VaDaniel Garwe vakakunda kuMashonaland East, ukuwo amai Mary Muliswa Chikoka ndivo vega mudzimai sachigaro wedunhu zvichitevera kukunda kwavo kuMashonaland West. Mumiriri weZaka North National Assembly vaRabson Mavhenyengwa ndivo vakakunda kuMasvingo vachitora chigaro chaive navaEzra Chatsamira. VaRichard Moyo kuMatebeleland North pamwe navaMike Madiro kuManikaland vadzoserwa pazvigaro zvavo mushure mekukunda musarudzo. VaMangaliso Njovu ndivo vakakunda kuMatebeleland South, uye vaLari Mavhima vakadomwa kuvesa chigaro weMidlands pasina akavakwikwidza. Pasarudzo idzi paisarudzwawo vatungamiri vemadzimai nevechidiki, weAma Happiness Nyakuedzwa ndivo vave kutungamira madzimai kuManikaland, uye mutevedzeri wemutauro weParamende amai Tsitsi Gezi ndivo vave kutungamira madzimai kuMashonaland Central. VaBima vati sarudzo Youth League adzina kuitwa kuMat North, uye dzichaitwa munguva pfupi inotevera. VaBima vati dare politburo richagara svondo rinouya kuongorora zvakabuda musarudzo idzi, uye rinogona kutambira kana kusatambira sezvo paine zvichemo kubva kune vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi. Vatiwo kune dzimwe nzvimbo uku vaikwikwidza kwakaitika mhirushonga, uye vachawanikwa vaine mhosva vanogona kuburiswa musarudzo pamwe nekurangwa nemusangano.
Vanhu vano vaita zvezvake zvivakera zvizvi mumusangano wedu vaive zvaizvi tine chitauro vanhu vaine chitaruro munyara asi zvichinge zvaita saizvo dare rina vasimba kunyaiwa iwovavochiita zvezvivakera chimhomira parutivi pamusoro kwazvo zve vanogona zvekupa zvimwe zvivanhu zvavanoona kuti zvakakodzera.
kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakaitwa murunyararo mumatunhu mazhinji munyika kune zvichemo zvakati kuti kubva kumashonaland central masvingo nemanikaland chikamu chevakarwa hondo kumashonaland central chakatonyora tsamba kumashonaland central zanu pf provincial electoral directorate chichigununʼuna nemafambisirwo akaitwa sarudzo mudunhu iri studio 7 aina kukwanisa kubata vari kunyunyuta ava kuti tinzwe zvakaitika sezvo vari kuda kuti sarudzo dzidzokororwe mune mamwe matunhu madiki asi vabima vati politbro ichaongorora zvese izvi yozopa muonero wayo nezvinofanira kuitwa ndakamirira studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vari kuita maonero akasiyana siyana pamamiriro eupfumi hwenyika. Vamwe vachiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo, asi vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kugadzikana. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira maindustry munyika reconfederation of zimbabwe industry vakurai macheza vanoti kunyange chirwere checovid chakavhiringidza zvinhu gore rino vemaindustry munyika vakashanda zviri nani kana zvichienzaniswa negore rakapera asi vamacheza vanoti nyaya yekushaya mari yekunze ndiyo yakanyanya kukanganisa zvinhu panyaya yange yoramba ichitaurwa nezvayo yekuti hurumende yotora danho rekubvisa mari yemuno koshandiswa mari yekunze chete sezvakamboitika pakati pemakore a2009 na2019 vamacheza vanoti havaone izvi zvichibatsira vanobvuma kuti musika wemari yekunze kana kuti Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction hausati wave kushanda zvakanaka asi vanoti izvi zvinhu zvinogona kugadziriswa kusvika nyika yave kukwanisa kushandisa mari yayo pache zvayo vakambove gurukotara zvekubudirira kwehupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari nhengo yemdct vatapira mashakada vanoti kunyange hazvo hupfumi husina kukura nezvinhano zvayo zvakatarisirwa nehurumende zvinhu zvainge zvakatigadzikanei
average Southern Africa is about 3.5%. Global average is about 4.5%. Saka we are not doing bad. Tirikuita zvenyu. Asi problem ndiyo kuti kufara kweikonomi ikoko hakusati kwafiliwa navanhu vazhinji nekuti mabasa hasati aonekwa. Nzara iri kuramba iripo. Saka ndozvimwe zvinhu zviri kugunun'una vanhu kuti havasati vafila kufara kweikonomi.
Pave nenguva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vachitaura nezvekukura kwehupfumi vachiti kune vekunze kunyanya vanobva kunyika dzakabudirira dzakaita sechina russia nedzimwe dzinoonekwa seshamwari dzezimbabwe dziri kusima mari muno kana kuti foreign direct investment nekune rimwe diviwo vamunangagwa nevamwe vavo vave nenguva vachichema-chema kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira zvisiri pamutemo ndizvo zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika asi nyika idzi dzinoti nyaya yeuori nekutadza kutungamira ndizvo zvakanganisa upfumi hwezimbabwe vamashakada vanoti rimwe rematambudziko akatarisana neupfumi inyaya yekushaya mari yekunze inosimwa munhu panyaya yekushandiswa kwemari yekunze munyika vamashakada vanotiwo pane dambudziko guru rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo vachitiwo hapana nyika inogona kuramba ichishanda isina mari yayo pachayo
nepotenzhal isusu zimbabwe kuzvimirira tega senyika ine mari yayo kana tikagadzirisa zvinhu zvinoita kuti dhora rishaye value tikadhila neinflation nespeculative behavior inoitwa namabhizinisi edu anokwidza mitengo tinogona kuzosimba ne
vaFelix Chari mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi vanotiwo upfumi hwenyika hwakasimukira kana zvichienzaniswa nemakore apfuura asi zvazvina chazviri kubatsira kana kuchitariswa mararamiro everuzhinji.
Pamutoro pedambudziko rechirwere checovid nekushayikwa kweforeign currency, Zimbabwe ina matambudziko akawanda anozoringidza kusimuka kweupfumi hwenyika. Matambudziko aya anosanganisira kukwira kwemutengo kwezvinhu muzvitoro, kuderera kwemihoro yavashandi, kushayikwa kwemabasa uye kugara kushayikwa kwemagetsi kunokanganisa production mumaindustry.
Mashoko ayatsinirwa nevakambotungamira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vapita mutasa avo vanoti mushandi ari kutambiriswa mutero wembwa.
Hatinyanyo batwa kumeso nekutaurirwa kuti upfumi hwakura zvakadii mugore rino kana gore ripi. Tinotarisa kuti kukura kweupfumi kwashandura upenyu namararamiro evanhu zvakadii, matambudziko evanhu apedzwa here. Takatarisa gore ra2020 tinoona kuti hapana chatingapembera kunzi upfumi hwakwira kana kuti pane zvaitika muupfumi hwenyika, nokuti chibimu chepakati nepakati chavanhu vese vemunyika ino vari kurarama muurombo hunosiririsa.
Vamutasa vanotiwo hurumende inowanzoda kuwanda nemunwe ichitaura nezvezvirango, asi rimwe rematambudziko makuru ari kuvhiringidza upfumi hwenyika inyaya yehuori, vachitsinyira kuti nekuda kwedambudziko iri nyika inorasikirwa nemari yakawanda inogona kuunza budiriro. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapato anopikisa vanoti 2021 igore range rakaoma zvikuru sezvo vanhu vaimbunyikidzwa pamwe nekutyorerwa kodzero dzavo pasina matanho akatorwa munyika inozviti ine utongo hwejekerere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaGift Ostalosis vavanoti gore rese hurumende yeZANU PF yaishandisa denda recovid-19 kurambidza vanhu kuita misangano, kuratidzira kana kurambidza vanhu kutaura zvavanoda. Vanoti vatungamiri vebato ravo vakaratidzira kana kutaura pfungwa dzavo pane zvaiitika munyika vakasungwa, asi vasizi vavati chikuru chakanyanya kuvatsamwisa inyaya yekurwiswa kwemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa apo vakatanga kupinda mumaruwa vachisangana nevatsigiri vavo.
Leadership yedu including the president vakatakwa, murikuona zvakaitika kumasvingo, muno zvakaitika tichitanga gore vachiterwa mota dzavo dzisungwa, which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamataka vakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura zvina, asi vakasvika pakuti iye unofanira kuti achikuwadziwa. Ndosaka vakati pakupedza kwegore unofanira kuti achibatwa ochirohwa ochisungwa zvatakaona tika kubva kumasingo nepese patafamba nyika yese.
Mutauriri wemDCT vaWitness Dube vatiwo havana kufara kuti COVID-19 yakashandiswa kuvarambidza kuita misangano, asi bato reZANU PF raibvumidzwa kuita misangano yaro.
ZANU PF yaiita madiro acho china kuadresa mameeting makuru sa vachiita super spreader yeCOVID-19, asi isusu vemabato anopikisa tichirambidzwa kufamba tichisungwa nemapurisa. Vamasenators edu akasungwa kuchocholo nenyaya idzodzi dzekuadresa mameetings padenda reCOVID. Saka demokrasi haisati yanyanyosvika pachinano yatinoda.
Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka munyika muna 2021 sezvo mapurisa nemauto achiri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Chekutanga pane zvizhinji ndingati kumbunyikidzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvemunyika muno. Tikaona vanhu vazhinji vachisungwa, vamwe vachirohwa nemapurisa zvisina tsarukano, iri mhaka nechikonzero chekuda kuti vaburitsewo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichikanganiswa kuda muhurumende, kuda mune zvematongerwo enyika. Chechipiri, ndinoona pasina chakaitwa nehurumende iripo pakuti pave neutongi hweguta ruzhinji runganzi ruya demokrasi.
Asi mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti izvi zviri kutoitika vachiti kukokwa kwavamunangagwa kuGlasgow kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze muna gumiguru ndicho chinhu chikuru chakaitika panyaya iyi.
taakuda kuti tiite kama uchane nyika dzese hatidi mhandu panyika pano tinongoda kutsvaga shamwari saka trip yekuscotland Glasgow climate conference yakatifadza zvikuru sebato yakafadza vana vemuzimbabwe kuti taakudimanyika dzekumadekwero dzarusvuta rwakuita rushoma ukama ndohwa kuwanda
vanotiwo kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa zimbabwe hurumende yebato ravo iri kukwezva vekunze vakawanda kuzosima mari dzavo munyika asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvinogona kugadzikana munyika upfumi hukasimuka kana bato riri kutonga rezanupf rikataurirana nekushanda pamwe chete nebato guru rinopikisa munyika remdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa vamutsvangwa vanoti zanupf yakazvipira kutaurirana nemdc alliance asi pasi pegungano repolitical actors dialogue vachiti chakakosha kuti mapato ese aite zvinoita kuti vanhu vagute nekugara zvakanaka
takutarisira kuti pachave nematurity kumapati ese zvikuru nesesrovoyo avachamisa kuti vibatirane nevamwe vari mupoland titaurirane kuti tifambidzane nyaya yekuti ndiri mbimbi ndoga ndiri shasa iwo wakakundwa muelection woti inini ndipa number 2 ndini mukuru wenumber 2 ingasivava mukuru wenumber 1 tiri kubvuma kutaurira nevamwe vatsi vakarusa unorambirewo kuti uri number 2 ubvume kutaurirana nevamwe so ndinoo zvatiri kutarisira tinoda kuti nyika yedu ienderere pamberi
asi vasizi vavanotiwo MDC alliance yakazvipira kutaurira nezanupf asi kwete pasi pepollard vachiti vanoda muyananisi asina divi raakarerekera
nangagwa haagoni kuti titanetsana watora mbudzi dzangu onoti huya ndikuuze ti ndichakupa mbudzi sei aiwa kapanouya mumwe munhu muvakidzana anoti no iwe wakatora mbudzi iwe unofanira kudai tigarisanaye kuti tiende mberi so ndo maconditions atakaseta pakaita independent tochitaura kuti nyaya zvichibvira pa2018 ndezvipi zvakakanganisira tochigadzisa sei kuti tigadzire sarudzo dziri kuuya muna2023 yatinoti roadmap kuti timekeshwa kuti hatidzokorore dambudziko rakatyika 2018 rekuti vanhu vanoro vavo vachishudhawo masiki ekunoshayikwa nyaya legitimacy
ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Manguja
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weamerica vajoe biden vakaudza nezuro mutungamiri werussia kuti vachavatorera matanho akaomarara kana Russia ikapinda zvechisimba muukraine vaputin vachipindura vabiden vakatiwo kana america ikatemera Russia zvirango izvi zvichaita kuti ukama hwenyika mbiri idzi huvhiringike zvikuru vanhu vari kuenderera mberi vachiungana past george's cathedral mucape town south africa vachionekana nemutumbi waarchbishop desmond tutu vatutu vari kutarisirwa kuvigwa mangwana apo gore ra2021 rasvika kumagumo nhasi vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumisika vanoti kuoma kweupenyu hwavo kwakawedzerwa zvakanyanya nechirwere checovid-19 mutori wedu wenhau loidia mumoyo anotipa nyaya inotevera
mumwe wevanorarama nekutengesa zvinhu pachidzere flea market mamutare vaajeffrey murase vanoti musika wavo wakavharwa kwenguva yakareba sezvo kanga usingakodzere kushandiswa pakatariswa mirayiro yeworld health organization who
gore ra2021 igore ranga rakaomera nyika yese zvayo the world over nekuda kwecovid-19 coronavirus hachina kutisiyawo takasvika patakavharirwa musika muna 2020 tikazovhura this year saka all along takaitoita zvehwakumukwaku chaiko chaiko kutsvaga kuti torarama sei
vamurase vanoti pakazopiwa musika wavo mvumo yekuti ushandiswe zvinhu zvakange zvatomera nhengo dzechidzere flea market asi vamurase avo vanovatsa chigaro chidzere flea market vanoti vanotarisira kuti gore ra2022 richange riri nani zvinozopa kuti ivo nevamwe vavo vakwanise kutenga nekutengesa pasina zvibingaidzo sezvavakasangana nazvo muna 2021 mumwe mugari wemamutare amai alice makadzange vanoti denda recovid-19 rakavatadzisa kuwana mari yakanaka sezvo vaitadza kushanda nekuda kwelockdown
2021 machallenges atakasangana nawo inhau yekuti ndofunga tanga tiri mudenda recovid-19 patakazonzi tidzoke panapa necity of mutare council yakati endai munovaka matables akafanana kubvati pamastructures masembles then tanga tisina mari dzekuwaka takazotanga kuwaka takamboti mari dzataitengesa tiri kumba ndo dzatakashandisa kuwaka ma structures then staff tanga tisina then patakazouya panapa tichiti takutanga basa takadzoka tingone staff yedu shomanana yatanga tasarwa nayo tiri kumba asi zvisine hazvo totenda mwari nekuti pa December ipapapa pa Christmas taka asi patakugopinda mugore ra 2022 apa zvimbo dzedu tanadzo asi takutsoro mari dzekuti tinohoda hatina vanhu takaomerwa kunzi hakuna mari
muzvare Dorika Baradza avo vanoitawo mabasa ekutengesa vanoti dambudziko ravaisangana naro muna 2021 raive rekushaya mari yekutenga zvinhu zvakawanda asi business ravo raivafambira zvakanyanya sezvo vachitengesa zvinhu zvavo nemitengo iri pasi
mugore retakupinda ra 2022 tirikutarisawo kuti dai government yedu yatubvumidzawo kuramba tichishanda pachidzere nemairano ecovid 19 iriko machallenges etinawo akaitawo limit tirambe tichishanda
mukuru wemanipaland Informal Traders Association vaitai kariparire vanoti kurambidzwa kufamba kwakaitwa vanhu kwakavhiringa mabasa avo
takafikitika zvakadini nyaya ye time kuti sadari kuna curfew yanga iriko ichiti 6 pamunofanira kutanga kufamba then you realize muna aya kudecentralize market ari kudanga mvura uko musika uri kuzokoparira 6 to 9 asi 6 ndo dzinofanira kufamba kuri ari munhu yanaya paachabva kusakubva kuti aende kumusika wakari pamudarika pacollege 6 dzachaya osvika unotora zvinhu zvake zvekurunga almost 7 asati atanga kutengesa then 2 9 mapurisa kanzu mezekaripiya kutendera kuti nemarodisiko kuti chibudai musika chibudai musika saka matimati vanhu akaora makebheji akaora zvinhu zvakawanda zvakaora matraders akawanda akapinda nhamo nekuda kwenyaya yetiming then kwakuya patransportation yezvinhu vanhu vanga vajara kuti vanobva kumaresevha zvinhu zvavo magaka chibage matimati kwouko hichaika magonyeti rachiya pamusika saka wosvika pai pamusika wosiri pasakubva musika wakutyanga musika wakuubva musika wakudanga mvura kuti atanga zvotsvaga zvetransport inobva ipapo kuenda kumusika kuaka ime extra cost again kuti gonyeti ranenge hichaikada riri kuenda kuHarare harigoni kukona kuenda kudanga mvura
apo gore ra 2021 rasvika kumagumo vakawanda vanoshuvira kuti gore ra 2022 richange rakanaka kuitira kuti upenyu hwavo huve nani ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
gore ra 2021 igore ranga risina mufaro wakanyanya munyaya dzemitambo muZimbabwe ko zvikonzero zvanga zviri zvei ngatinzwei Michael Kariati achititsanangurira
Zimbabwe yakadzoka isina kana menduru imwe chete kubva kumakundano e 2020 Olympic Games ayo akaitirwa kuJapan uko nyika yakatumira vatambi vashanu mutambi weZimbabwe akapedza ari pachinhano chiri nani ndiye Scott Vincent wemutambi wegorofu uyo aive pachinhano chegumi nenhanhatu 16 vamwe vakakwikwidza kumakundano aya havana kuita sezvaitarisirwa mushure mekunge Peter Pascal Gilpin akapedza ari pachinhano chemakumi maviri Donato Katai pachinhano chemakumi matatu neina Peter Wetzao aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu aimbomhanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe Patson Muderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi
nguva yareba izvino yeZimbabwe tichingoramba chese kudzokera shure tisingaende mberi pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kutwanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kumaevents edu
asi gore rino raive nemitambo mishoma-shoma nevekune dzimwe nyika nemhaka yechirwere checovid-19 makundano ezvikwata zvevanhukadzi gumi nezvina AICC Cricket World Cup akagumira panzira muZimbabwe nemhaka yechirwere ichi izvi zvakauya mushure mekunge chikwata chevanhurume chemachevrons charohwa mumitambo yayo yese iyo chakatamba neBangladesh Pakistan neAfghanistan zvikaramba zvakadai Zimbabwe inotadza kubudirira kuenda kumakwikwi e2023 World Cup muteveri wemutambo uyu vaPatson Munyati Vanoti, nematambiro arikuita machevrons aya, je World Cup izvi, Zimbabwe inofanira kukanganwa.
World Cup ye cricket hangatimbokanganwa asiri zvedu nematambiro arikuita. Tikangokanganwa kuzvati hatichakwanisa, hatichakwanisa. Nepatiri pacho paranking hatichapindopinda. Saka tokuti ngatikangane nezvazvo.
Ma Mighty Warriors nema Warriors akabuditswa munharaunda yekutanga yemakundano eKosafa Cup 2021. Chikwata chenetball chemaGems chakabuditswawo zvekare munharaunda yekutanga kuma Africa Championships ayo akaitirwa kuNamibia. Kukundwa kwemaGems uku kwakateverwa nekukundikana kwema Warriors mumitambo ye 2022 World Cup. Asi chikwata ichi chakabudirira kuenda kumafinari AFCON ayo ari kutanga musi wa 9 ndira kusvika musi wa 6 kukadzi. Manager wema Warriors ba Wellington Mpandare vanoti chesuwiro chavo kusvika munharaunda yechipiri.
Tikutiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Ma Warriors ari kubata nemaSebos ayo akabudirirawo kupinda mumakota finari eAfrica Cup. Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makundano ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kumafinari eWorld Cup. Asi gore rino raive nekuchema pamwe nekusuwa kukuru kunyanya munhabvu iyo yakarasikirwa nevatambi vakaita mukurumbira Jed Mandigora, Meshack Tshidzambwa, Joe Mugabe, Isaac Nema nemutungamiri wemutambo uyu vaNdumiso Gumede. VaGumede avo vakashaya nechitatu havasati varadzikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa nevanhu takatarisa kusvika kwegore idzva Delia achiti hapana chafamba uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. ZANU-PF inozivisa mazita evanu wakakunda musarudzo dzematunhu asi ichidi vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitbureau. Studio 7 yatarisa zvakadzama mamiriro angakaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nhasi manzwawo zvakasangana nevanhu vanoita zvematongerwo enyika mugore ra2021. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti mupinde zvakanaka mugore idzva ra2022.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 Mphalakazi 2021 ngumphathisi Jeremiah. Indabeni zethu namhlanje
ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibele ngumuntu ade siphekela njalo echatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibele njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu abakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision.
Izakhamizi zakobulawayo zibuye ngobuningi sathi gwaqa i-amphitheatre. Sizovalelisa usomabhizimusi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Ngofu.
Igovernment isizama ngelast minute ukuzama ukufeza promise yabo leyayo ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele soze kufezeke.
Umanisipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukuthi balalo nalo bahatshi leli gciwane. Uhlelo woza Friday namhlanje silegambo eligxile kumdumo werumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe sebhumane super sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, inkokheli zikamanisipala labosomabhizinisi babuye ngobuningi bathi gwaqa i-amphitheatre bezovalelisa unkosazana Beauty Mpofu. Umampofu ube ngusomabhizimusi wendawo zokudlela edume ngokuthi Nkosi's B Kitchen. Ubekwe namhlanje emangcwabeni awe-Lady Stanley Cemetery obulawayo. Intethelo yezindaba ye-Studio 7 uyezra Jesus Vanda uzethulela lolu daba.
Inengi labakhulume emngcwabeni kaSis B baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukabulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudy Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo. Umsekeli kaMeya okobulawayo uKhansila Mlando Ncube uncome usisibhinge emsebenzi yakhe ekobulawayo.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibele ngumuntu ade siphekela njalo echatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibele njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu abakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision ngoba usisibhinge was creating employment for our people and ukudla kwakhe kwakusiphakamisa kakhulu.
Ukhansila sikhululekile moyo ka-17 ephumula kobulawayo Ugcizelela amazwi kaNcube.
Njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama uSisi ube yintombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa uBulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo athi sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho uBulawayo ngokudla nje ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
USisi wanikeza izicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Okuba ngumongameli upresident weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
uBulawayo ulahlekelwe kakhulu not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu ekade abantu bekhangelele kuye ukuthi bafunde kuye ebhizinisi kawekalebhizinisi sithi uSisi wazenamsani heroyin ukuthi abantu abaningi babengamnanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuhle but sinesosonzabayo no ukuthi siwa much better.
Unkosazana Patience Masuku osebenze lo Sisi okwesikhathi eside laye uveza ukudana okukhulu.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngumama yini udirector imento. She was everything kweyami impilo. I worked with umama for almost 10 years. Ngi-waitress, wangisusa lapho, ngabe head waitress, ngabe supervisor, ngabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatajay ngolwesihlanu oledluleyo ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana abane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubekisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 boBulawayo igama lami nguEzra Jesus Banda.
Umasipala weHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu Jason lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Lokhu umasipala uthi ukwenza ngehloso yokuzama ukufinyelela inani elidingakalayo ukuvikela abantu kulomkhuhlane i-head immunity. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwensuku ezintathu luqale ukuqhutshwa mhla ka-29 Mpalakazi njalo lwagqitshwa lamhla. Lamhla lebesemavinkilini awe-Gulf Complex esilindweni samabhasi aya eMthare emzini weMbare endaweni eyaziwa ngokuthi kusemapranga emzini weHighfields lesilindweni samabhasi endaweni ebizwa ngokuthi Cherima emzini munye. Ngaphambilini benelise ukufinyelela indawo ezigoqela emavinkili emzini weGlenview 3 eyakosamuriwo emfakose ekuwazana 5 Estrata Avenue emzini weAvondale endaweni yePomona Quarry eHeathcliff kanye leinye eyaziwa ngokuthi Bamadzimai Ellen. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipal weHarare umnumzana Innocent Ruwende ulandisa kabanzi ngalezi nhlelo zabo.
In a bid to achieve herd immunity and bringing services close.
Senza lokhu sizama ukuthi sanelise ukufinyelela lelo nani elidingakalayo ukuthi ukuthi uzulu elizweni uvikelekile iherd immunity.
Kodwa uzulu ogoqela umnumzana Junior Moyo uthi osekusenziwa ngumunicipal kwakumele ngabe kudala kwenziwa.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza i-promise yabo leya ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele soze kufezeke. Ngakho lokhu abasebekwenza nge-last minute abantu bezama ukulungiselela ukungena umnyaka omutsha njalo abalento eziningi engqondweni yabo lokhu ukuthi lakho belandelelana le-target ze-government esizaziyo ukuthi vele azifikeleki ayike ku-west isikhathi sethu.
Uhulumende akasakhulumi ngalolu daba aluthembisa abantu ukuthi kusiyafika emaphethelweni awonalo umnyaka ilizwe liyabe selilenani elidingakalayo labafika phose izigidi ezilitshumi 10 million loba isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuthi kuthiwe livikelekile i-herd immunity. Uhulumende wayethembisile ukuba kwakuzoqhutshwa inhlelo ezishiyeneyo ogoqela ukuya ezikolweni ukuyahlaba abafundi, ukuya ezilindweni lapho kugadelwa khona amabhasi lokunye okungasaphumelelanga konke lokho. Okwamanje bengaphansi kwengxenye yenani elidingakalayo asebelihlatshiwe, baliphindwa kabili leli jekiseni ukuthi kuthiwe bavikelekile ngokugcweleyo i-head immunity. Sebesedlula kancane izigidi ezintathu, 3,129,823 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abedlula inkulungwane ezithoba minwe mbili, 8,040 belitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Kuthi asebelihlatshwe okwakuqala sebesedlula izigidi ezine, 4,118,635 ngemva kokuba abedlula kancane inkulungwane eziyisithupha, 6,394 belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abebandla le-MDC Alliance banikeze ukudla kubalandeli babo abaswelayo, ikakhulu abakhubazekileyo lasebekhulile abayizakhamizi zaseGwanda. Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emele umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala ihlasele uzulu elizweni esidale ukuthi iningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwalise isifiso sikaprezidenti akade khangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi, kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebenza kudla ini inye. Siyakubonga ke lokhu ukubana akhumbule abantu abaphila kuloneli lizwe elinzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadla abanye abantu basale belami.
UNkosikazi Jane Dewa odabuka kwa-14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe nguPresident wami uNelson Chamisa. Ngisithi mkomana ngaphindi andingathabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje. Siyake siwabona mahamba, kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe nguMnumzana Msindiso Mpofu okavule isitriya enandeni eGwanda North.
Mina ngisithakele kakhulu isipho lesi, angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sasithemba ukuthi labe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando ukuthi abantu siyakhala, sifisa ukuthi ngabe nguye okuphambili okukhokheleyo.
UMnumzana Justin Mazalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane lendlala, abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla ukugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Konoko kulutshwana bona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegcona le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi elonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
UNkosazana Gugulethu Masuku oyisifundi se-Upper 6 e-St Columbus High School ohlala emzini weKhilani koBulawayo unikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini lesepa kumantombazana ahlala eKhilani Squatter Camp ngenhloso yokuthi bathole labo ithuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba impahla izibiza intengo ephezulu kakhulu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabaningi, okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. UNkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years lapha ngilande ukuzodonate kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngilanda amankazana specifically zobaphathela ama-sanitary wear so that they have, because these days sanitary way emashop isidula i-packet ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa kwenza ukuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yekhilani squatter camp umnumzana Thoni Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Hawu shilo namhlasibili hayi siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lijabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphatha ekukhuleni wabo bengabi lobuchapha kibo.
Uthandekile Ndlovu omunye wabathole isipho semvunulo uthi ubevele esephelelwe ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Sesikhathi usihlale yanceda ngoba ngiyathola indlela zobana ngiziphathe njenjengomuntu angoyinkazana ubona ngingazithengisa umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle abantu abadoda bengadlaleli kimi. Uzanceda ngoba sengitholile amaphethi okubana lami ngingasebenzise ngingasengenle kuphiriod ba that bese ngasela amaphethi lesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister olukhokhelwa yi-National AIDS Council unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
Khangela abantwana ku 10 to 25 ngibanika ulwazi ku-SRH ngibafundisa ukuthi bazivikele njani kule abstinence ukuthi baphuze ukuya emacansini nokuthi bazivikele njani njalo nxa kuwukuthi sekwatshasana nomuntu ongubaba ukuthi uyabe funa ukumbamba kumbe umdlengula akwanise ukuthi azivikele njalo akwanise ukuthi abe nomuntu oyi-1 akwanise ukuthi akhulume laye akubabe le-secret. Nxa uhlelo lanamhla mbona ukuthi uzamphathisa ukuthi information embanika yona izafanana futhi lawena le abazayithola namhlanje okunjengisa abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibafundisa yona angibafundisi ukuthi ngokwalapha kodwa kodwa kuhlangene nje iZimbabwe jikelele njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane.
Amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabaningi ngoba iningi alisenelise ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile. Amankazana amaningi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke. Abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane. Okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo. Ngimele iStudio 7 isekhilani kwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulayitho kulamhlanje sikhangela emuva unyaka wonke umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wayezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lesowabo weRussia uVladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ukubana engabe ukuthi athumbekele Ukraine njalo achiya nemicabango yokungena ngodlame kuleli lizwe ngemva kwenyathela lakhe lokuthumela amasosha engxikweni yele-Ukraine ukukhulumisana kwabawelaba ngokwesibili kule nyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika labangane bayo abakumanyana wenethu ele-Russia phezukwalo lutaba uPutin nelakhe icele kubikwa yithe izijeziso ezingethulwa ngelemelika labangane balo zingahle ziqabule ubudlelwane nele-Russia obuvele kuntengantengo. Abantu abaningi bebelokhu betheleka namhlanje enkonzweni iSt George's Cathedral edolobheni le-Cape Town e-South Africa ngelanga lesibili lokuvalelisa nalo Archbishop Desmond Tutu owayedume ngokuswela umbuso womncintezelo wokubandlululo kwe-apartheid. UTutu obubengisonto ubekwakusasa uMgqibelo. Abezomvikela bakwele Sudan badubule babulala abantu abane izolo abakade bephakathi kwabantu abatshengiselayo besola wokufuthuma kwentambo zombuso ngenyanga ezimbili ezidluleyo lelolosweni. Zinganaki iziqondiso zokuhlala ezindlini ezethulwe ngabezomvikela laba.
Kwezemidlalo umnyaka 2021 ungekho muhle emdlalweni wenguqu njengoba eZimbabwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ababe ngabadlali lababe yinkokheli yalo mdlalo. Intethelezi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudlula emhlabeni kamongameli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede sekuvuselele izilonda enhliziyweni zabalandela umdlalo wenguqu ngoba sebebaningi lo nyaka osaziwayo abadlale indima ezitshiyeneyo ekuthuthukeni komdlalo elizweni abathethwe ngumdali. Kuthe kuqala umnyaka wadlalela amaqembu abalisa ele-Acadia kanye lele-Capes United u-Anthony Kambani wedlula emhlabeni kwathi ngenyanga kanhlangula kufika abadlali ababili abadlalela iqembu le-Dynamos abaphinda njalo baba ngabaqeqeshi uMishek Uchitambwa kanye lo-David Mandikora. Ngontulikazi uBhubhe uSteve Kwashi wadlalela iqembu leZimbabwe Saints waphinda waba ngumqeqeshi olodumo esebenzela amaqembu abalisayele Black Aces kanye leCapes United. UJoe Mugabe wangukapteni weqembu leCapes United ufe ngenyanga kaNcwabakazi njalo ngenyanga efanayo okutshone uErnest Maphepha Sibanda wadlalela iqembu leHighlanders leCapes United waphinda njalo wakhokhela iqembu leHighlanders lengumgcini zihlalo. Yona le inyanga kaMpalakazi umdlalo wenguqu ulahlekelwe ngukululeko Dlodlo owayengumgadi weqembu leHighlanders. UKennedy Sibanda owayengumnikazi weqembu leEagles kanye loIsaac Nema owayeyimvimbi yeqembu leDynamos. Kusenjalo wakukaziwa ukuba uGumede uzabekwa nini njalo ngaphi loba nje udade wabo uCephe Khulu Fuyane ethe yena uMuyi wayevele watsho ukuba ufuna ukubekwa ekhaya kibo eNyathi. Ngolunye udaba olumelana nomdlalo webhola, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors Wellington Mpandare uthi iqembu leli namhla liqale ukuzilolonga liselizweni laseCameroon.
Tomorrow we'll have two.
Kusasa sizaphinda njalo sizilolonge kabili ekuseni lasemini. Mhla zimbili kuzibandlela sizadlala umdlalo wokuzwana amandla. Umdlalo ebesiwuqoqele iqembu laseCameroon awusacaci kumbe sizawudlala ngoba sasivumelene ukuba sidlale mhla zine kuzibandlela. Manje bona sebesithi bafuna ukudlala lathi mhla zintathu.
Uqhubekele phambili uMpandare wathi imbangela ukuba abeCameroon bebefuna ukusebenzisa inkundla abazadlalela kuyo umdlalo wabo wokuqala mhla kuqala umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kodwa inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithe abangeke besebenzise leyo nkundla sekusele insuku ezinhlanu ukuba imidlalo iqale. Umncintiswano we-AFCON ukhangelelwe ukuqala mhla ziyi-9 kunyaka kazibandlela osiyafika emaphethelweni mhla ziyi-6 ngenyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe okwamanje linabadlali abali-10 la-9 kwele-Cameroon njalo abanye abahlanu abadlala phetsheya kolwandle bazafika mhla zine kuzibandlela. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye leMalawi, Guinea kanye leSenegal njalo lizadlala umdlalo walo wokuqala mhla zili-10 lapho elizadibana khona leSenegal. Imele iStudio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanje.
Uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu eligcine umdumo oyeRomba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe seBhumane Super Sounds. Lona-ke liphethe idlaladi lalo elitsha elilesihloko esithi idlozi elikhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lidlala telesukuma sihambe lesithathu njalo lilengoma eziyisithupha. Nango umkhokheli weqembu.
Salibonani emsakazweni obingelelayo nguPhumzani Nyoni okhokhelelayo iqembu lesukuma sihambe seBhumani Super Sound. Ehamba naye uzivusiso Ncube. Kanti ngokuzalwa sizalwa ngaseNkayi kosikhobokhobo endaweni eseBhumani.
Mamela uzwe namhlanje madoda sivuselela madoda ethandweni. Izolo esizokhuluma namhlanje madoda ungakwenza ithandweni ukuthi usasalele muva.
Amanye amadlalate aleli qembu agoqela elakuqala elithi umuntu omnyama kanye lelesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo. Ukuthenga idlalade balithola ngapi?
Ukuhlala sihlala eSouth Africa, inumber esitholakala kizo ngu 0843977607, ezinye zithi 0618065798. Izinumber esitholakala khona, sixhumaneni khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Siyacela kakhulu uxhaso lwenu, isapoti yenu, ukuthi lale lisisapota njalo lithenge umculo wethu ngendlela efaneleyo. Silibonga kakhulu balandeli bethu bomculo wethu Rumba.
Liphuma ke enkundleni iqembu lesukuma sihambe seBhumane Super Sounds ngale.
Abafana uphikisane baba labazukulu bakho abangazange bakubona baba, ungasenani baba, sizodanela emculweni.
Can't
you wait?
Izakhamizi zakoBulawayo ezibuye ngobuningi zathi gwaqa e-Alt Theatre zizovalelisa nalo somabhizinisi obedumile waleli dolobho, uNkosazana Beauty Mpofu.
umanisipala waseHarare usungule uhlelo lokungenina emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besileqembu eligcweleyo umdumo werumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe seBhumane Super Sounds. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nopracitis Jeremiah and City libe lempelaviki elithukela. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lokugcina kulomnyaka ka-2021. Selibonga ngokusisekela kwenu ngalomnyaka. Oselivalelisa ngupracitis Jeremiah, ngihle ngithathekela ithuba ngimele umsakazo we-Studio 7 lokulifisela umnyaka omutsha omuhle obusisiweyo oka-2022.